There's nothing yet, because the contractor has had to carry out with the nationals of both countries. Now, until consultations have to be conducted with the nationals of both countries, so nothing yet has been finalized.
Hapana chikuru chatichavepo parizvino, hurumende yedu ichiri kuita tsvakurudzo dzekuti zvinofambiswa sei, asi chandinoda kuti muzive ndechekuti zvinhu zviri muurongwa. Kana zvikabudirira, tichakuzivisai.